Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo kubvumbi 16 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yotarisirwa kupemberera makore makumi matatu nemanomwe yawana kuzvitonga kuzere, asi vamwe vachichema kuti hapana chinoonekwa pamakore ose aya.
MuZimbabwe ndofunga namakore mashomanana atawana independence, ndofunga pane nyaya dzekutonga zvepolitiki, ndofunga bhiriji iro rotapfuura, chasara inyaya dzepfuma.
Sangano revagari vemuchitungwiza ronyunyuta nekusiyiwa kunze kwemamwe mapoka mukuumbwa kwekomiti inoona nezvevhu. Sangano revashandi reZCTU roshushikana nekusafamba kwenhaurirano dzemitemo unobata nyaya dzemabasa kana kuti labor law. Muchikamu chedu chechitendero nhasi pazuva rekumuka kwaIshe Jesu Kristu, tichakupai hurukuro yatakaita namufundisi Isaac Mwase wechechi yeUniversity Baptist iri kuBaltimore muMaryland.
Nguva yeEaster inguva inokoshesesa zvikurusa kumakristu, nekuti inguva patinogamuchira kuti Mwari vakapinda mukurarama kwedu isu sevanhu muna tenzi Jesu Kristu.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe iri kutarisirwa kupemberera kusvitsa makore makumi matatu nemanomwe yawana kuzvitonga kuzere nemusi wechipiri, asi vamwe vari kuchema kuti hapana chikuru chinoonekwa chabatwa mumakore aya. Vakawanda vari kuchema nekwavanoti kuparara kweupfumi hwenyika, zvichibatanawo nekusavepo kweutongi hwejekerere pamakore ose atongwa nebato reZANU-PF aya. Asi vamwe ndo vanoti Zimbabwe yakohwa pakuru zvakanyanya mumakore aya, zvikuru munyaya dzedzidzo, dzeutano, dzekurima pamwe nekuwanisa vana vayo ivhu. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZANU-PF vagadzira chirumhanzu pamwe nemutauriri webato rinopikisa reMDCT vaObert Gutu. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu kuti vanoona sei nekusvitsa makore makumi matatu nemanomwe nyika yawana kuzvitonga kuzere.
Zvinhu zvinofarirwa nemhuri yese yeZimbabwe. Ndofunga mukanyatsokutarisa muAfrica, zvinhu zvakaoma kuti nyika dzomuAfrica dzava netotal political and economic independence. Vati muZimbabwe ndofunga namakore mashomanana atawana independence, ndofunga pane nyaya dzekuzvitonga zvepolitiki, ndofunga bhiriji iro rotapfuura, chasara inyaya dzepfuma kuti munhu mutema achiva in charge. Vati ndofunga namatangiro azvakaita kuland ikoko kuivhu, we are almost there. Sagaroziva namaitiro ZANU-PF hayo ndo inongolidha kuti zvinhu zvinakire munhu wose.
Vagutu.
Jonga, ini ndinoda kutanga ndichiti magore atasvika makumi matatu nemanomwe tingangoti muchirungu takawana inonzi political freedom, asi hatisi free. Tinongova nepolitical freedom yokungotaura kuti tiri nepolitical freedom, asi vanhu havana kusununguka. Vanhu vari kugara muutapwa, nhamo yatekeshera zvokuti ukaona magariro aita vanhu tichipinda muindependence muna April 1980 nemagariro ari kuita ruzhinji rwavanhu tichitarisa pari zvino muna 2017 April, 37 years after independence, vanhu votambura. Jonga, vanhu vari kurya nhoko dzezvironda, makambani avharwa, corruption yatekeshera, marovha ndo awanda. kana iko kumamisha uko kwataziva kuti vanhu vaikwanisa kuzvirimira vanhu yemanje votopona nefood aid.
Vachiri manzu vaguti vari kutaura pamusoro pekwavanoti kukundikana kutonga kwehurumende yezano PF pamakore osaya. Imi munoti
vagutuka musakangamwa kuti vagutuka vakamiriravo zvido zveMDC ende hazvishamisizve kuti inganzi ipinzwe here pachindevere, asi zvinongozikamwa kuti MDC ndeyavarungu yakafomwa navarungu. Zvinozikamwa hazvina marepodi, asi zvisinei vanhuvo havo vasingazivo kuti poritiki dzinofamba sei. Hongu vataura kuti 1980 munhu anga akagara, asi pachirungu kana vanhu vakutarisa statistics tinoona kuti vanga vari vanhu vashomanene vavanotaura ivavo vavanoti vanga vakavagarika. Ruzhinji gwanga gusina kugarika.
Vagutu ngotiga.
Ndoda kutanga ndagadzirisa patarwa navachiri manzi kuti MDC yakafomiwa navarungu. Kwete, MDC ibato ravanhu rakafomiwa navanhu vatema. Ipapo ndati ndipagadzirise. Ndomhanya zvendoenda mberi ndichiti masanctions ari muno muZimbabwe, masanctions oudzvanyiri kwa Mugabe nehurumende yavo yezano. Ndo masanctions
maachiwanani Zimbabwe yose
rekereketa vachiri manzi. Handiti idanho rangu rokutaura, regai nditaurewo. Masanctions ari muno muZimbabwe honga arimo, masanctions arimo ndehurumende inotonga nedemo.
Mutauriri weMDC Tivao Betigutu. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezano PF vagadzira churumhanzu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Vagari vemumusha wechitungwiza vari pasi pesangano revagari rechitungwiza Residence Trust vanoti vari kunyunyuta nekuumbwa kwekomiti inoongorora zveuori unonzi uri kuitika mukutengeswa kwenzvimbo dzekuvakira dzimba mumaguta emunyika. Mukuru wesangano rechitungwiza Residence Trust vaMavelas Kumalo vanoti kunyange hazvo vachitambira kuwepo kwekomiti, chikuru chavari kupokana nacho inguva yakaumbwa komiti iyi, iyo vanoti yaumbwa nguva yesarudzo senzira yekuda kubata vanhu kumeso kuti zvinzi hurumende iri kusevenza. Vakumalo vanoti pari zvino komiti yavo iri mushishi kunyorera mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe tsamba yenyunyuto nekuumbwa kwakaitwa komiti iyi.
Nyunyuto yedu pagwaro rekomiti iyi yakapatanurwa zvikaita zvinhu zviviri. Sekutanga intiming kana kuti nguva yasarudzwa navaMugabe kunge vachiumba komiti iyi, ndo yatiri kunyunyuta nayo, nokuti komiti iyi yakuumbwa taakuenda kusarudzo idzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rinouya. Izvi zvinokuratidza kuti komiti iyi hainei nekugadzirisa matambudziko ari munharaunda, asi ndeyekungoda kumata vanhu kumeso kuitira kuti pamavhoti apa vanhu vange vachivhota vachifungidzira kuti hurumende ine zvairi kuvagadzirira. Chechipiri inyaya yekuti pari zvino tikuona kuti komiti kombofeni yacho inongori nevanhu vemukati.
Zvii chaizvo zvinenge zvichiitwa nekomiti yamuri kuramba?
Komiti iyi iri kunzi iri kuda kutarisa nyaya yemaland barons ichiongorora kuti ndaanani vari kuita zvipi uye vachizviitira kunzvimbo ipi. Kana vachizodaro nekutiwo ndeapi matanho angatorwe kuitira kuti hundindindoga yecorruption yose iri kuitwa maringe nenyaya yekugovewa kwevhu mumadhorobha kugadziriswe.
Mune matanho amuri kuronga wokutora here pamusoro penyunyuto yenyu?
Danho guru ratiri kufunga kuti titore izvozvi nderekuti tinyorere kuna vaMugabe navamisekisi vanda gwaro rinoratidza kuti hatizi kufara nezvakaitwa izvozvi. Saka pari zvino tichiri kumbotauriranawo nemamwe maresident associations ari muHarare Metropolitan Province nekuti tisaite kunge isu kuchitungwiza tisitega tsanyuta, asiwo tipedzawo kutaura usigare pasi nana combined Harare Resident Association nevamwewo vanoshanda vari kunana airport uku kune airport Resident and Development Association nevekunoton neruwa.
Vanga vari mukuru wechitungwiza Residence Trust vaMavelas Kumalo vari parunhare muchitungwiza neStudio 7. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti riri kushushikana zvikuru nekumira kwenhaurirano dzemitemo unobata nyaya dzemabasa nevashandi weLabour Law. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti nhaurirano idzi dzamira kwenguva yakareba. Vanoti wemutemo uripo iye zvino unodzvanyirira vashandi nenzira dzakasiyana-siyana, kusanganisirawo kana vachinge vamiswa mabasa apo vanoenda vasina mari. Ngatinzwe hurukuro yataita navamoyo pamusoro penyaya iyi.
Yakatomira nyaya iyoyo ine makore anosvika 7 tichingotaura nenyaya imwe chete iyoyo danhasi haisati yapera. Chiratidzo chokuti vanotonga havasi kuratidza tingati seriousness kana kuti kushushikana kuti zvinhu zvigadziriswe. Nyaya iyoyo haisati yapera nanhasi, chiri kufamba tichidzokera kumashure, tichifamba tichidzokera kumashure. Ndizvo zvatiri kuona isisu sevashandi.
Zviri kukukanganisa iwo zvakadii sevashandi iko kusapera kwenyaya iyoyo?
Inotikanganisa nenyaya dzekuti mamiriro aripo iyo zvino ndezvekuti vashandi, mutemo uripo iyo zvino tinoda kuti uchinjo iyoyo, hauna kumira zvakanaka kudivi revashandi. Saka hatichikuda kuti mutemo wacho ugare uripo. Mari dzinofanira kubhadharwa ipapo kana vanhu vachimiswa mabasa zvishoma. Mashandiro ematrade unions, tinoshanda tine munhu akatigarira padhoo redu. Patinoita hurukuro dzecollective bargaining, tinotanga tombokumbira mvumo kuna minista. Zvatinenge tatenderana zvotanga zvoendeswa kuna minista, hoguma kwekutanga zvorejestwa. Saka vasa redu sematrade unions hazisi kufamba zvakanaka nemutemo uripo. Saka isisu tiri kutarisira kuti mutemo uyoyo unofanira kuva uchichinjwa nekukasika.
Mune matanho amuri kutorawo here kuita kuti nhaurirano idzodzo dzisimuke zvakare dzitange?
Yes, tine matanho tinopa pfungwa dzinoratidza kuti tinoti pachirungu mabest practices nezvipi zvimwe zvakaitwa nedzimwe nyika zvinogona kutibatsira. Ndizvo pfungwa dzatinopa kuhurumende kuti mutemo wedu waifanira kumira wakadai panyaya yakati, waifanira kumira wakadai panyaya dzokuti. Saka isisu sevashandi tatotsvaga tingati vanogona kuti vativatsire, kunyanya vanhu vanotaura nezvemutemo, kuti maconventions akatenderana kuIDO ari kuti chii pane nyaya idzodzo dzatiri kutaura izvozvo. Tosanganisa topa hurumende. Saka isisu tatopa hurumende kuti tinoda kuti mutemo wedu umire zvakaita sei. Hurumende ndiyo iri kudhonza makumbo.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunhare neStudio 7 vari muHarare. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 6065 ne15460 kHz pashortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Emmanuel Mandaza, avo vanogara kumvuma. Makadii mukoma Emmanuel?
Iko makadiiwo mukoma Blessing.
Aiwa isu tiri nani zvedu. Mukoma Emmanuel, mungatiudzawo kuti zvinhu zvakamira sei kumvuma uku? Muri kuraramawo sei sevakomana vechidiki kudai?
Isu sevechidiki zvinhu zvakatiomera mukoma Blessing, tichitarisa dziri nhau dzemari nemabasa. Izvi
zviri kufamba sei? Totanga panyaya dzemabasa.
Mabasa ari kunetsa zvizhinji. Kunyange zvazvo munhu wakapedza chikoro hausi kukwanisa kuwana kambani inokutorawo kana zvimwe zvinhu zvokuita semunhu akadzidza, uye iri mari chaiyo iri kunetsa.
Saka munharaunda yenyu ndeapi mabasa anombowanikwa kana zvinhu zvichifamba zvakanaka?
Isu se vanhu vari kugara kumaruwa tikutongoraramawo nekutongopindawo mumapurazi tikurarama zhinji nekungoshandirana isu sevanhu kwete zvekuti tiri kupinda makambani.
Kumapurazi uku muri kubhadharwa mari yakawanda zvakadii mukakwanisa kuwana mabasa iyaya?
Isusu tichitarisa panhau yemabasa kumapurazi kwatiri kusevenza tiri kubhadharwa ma$80.
$80 ndeye pamwedzi?
Hongu ndeye pamwedzi.
Saka mune matanga basa nguvai muchipedza nguvai?
Tinototanga na6 kupedza na6 kana kuri kuti mazuva atisina kupiwa mugwasa, asi kana tichingotangopiwa mugwasa unongoshandawo kubvawo na6 usvikawo kuma11 kana ma12.
Mari yacho inozouya here nekuti tiri kumbonzwa kakuti kumabhengi hakuna mari uku?
Mari iri kuuya zvizhinji. Tichitarisa kufambika mazuva anaya titori nedzimwe mari dzeruti dzisati dzatombouya.
Ko zvekushandisa dzimwe nzira dziya dzekuti munge muchibhadharwa zvakaita sana eco cash nezvimwe zvakadaro daro ana one wallet awa handizvo zvamuri kushandisa here? Zvinenge zvichifamba sei? Munotofanira kutopiwa iri mari chaiyo.
Tichitarisa panhau dzakaita seidzodzo, mamwe mazuva tinobhadharwa neeco cash, mamwe mazuva tinobhadharwa cash, but eco cash yakaipirawo kuti paunopiwa uchinodhirowa mari yako inouya yaales kudarika mari yaunenge wakachedzana nemurungu anenge akupinza basa.
Saka imimi makadzidza kusvika padanho ripi?
Aina angu anhu aenda mberi nechikoro zvekuti kana olevel anhu akwanisawo kuzoinyora nekudai kwedambudziko remari.
Asi kuri kuti mari yacho maiwana munei muchida kudzokera?
Hai, ndinotoda zvizhinji nekuti dzidzo ndiyo nhaka yeupenyu.
Saka kunze kwenhau idzodzo dzekuti munei muchienda kuminda yefojika iyi, zvii zvimwe zviri kukuraramisaiwo mumvuma wamuse vechidiki?
Tinokwanisawo kuhodha tichitengesa ndoo zvimwe zvezvimwe zviri kutiraramisa izvi.
Munei muchihodha nekutengesa chii apa?
Mabhanana kana kuti mabiscuits nezvimwe zvakasiyana siyana zvakaita seana chingwa, kana kungotengesa nyange zvibage zvatitarima muminda yedu.
Munei muchinotengesa kupi apa?
Tinotengesera mvuma mutaun kana kugweru.
Saka vanenge vachitenga vanenge vachiitawo mabasa ei? Mungatijekesere kuti mumvuma ndeapi mamwe mabasa ariko? Kune kukorokoza here, zvinofamba sei?
Ya, vazhinji mvuma vari kurarama nekukorokoza, asi maini yacho yaanyanya kuiswa sekiriti yekuti hakuchisina magweja achanyanya kuendaenda maini iyoyo. Saka vanenge vachingoita zviya zvengoshanda nechiziva nokuburikidza nemapurisa anenge akagadha maini yacho nayo.
Vanenge vachichera chii apa?
Apa vanoishandisa vanochera ivhu riyaiya inonzi black stuff, kana kuti vanowanzochera zvakare alluvium.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Emmanuel nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda nguva blessing.
Manga makateerera kubva kuna mukoma Emmanuel Mandaza avo vanogara kumvurwi. Aiwa hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka uye kangoma kakaririsa kanoparuka. Nekudaro tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, tosangana zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki. Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero, uko muchanzwa hurukuru yatakaita namufundisi Isaac Mwase vekereke University Baptist Church avari muBaltimore muMaryland muno muAmerica.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Ndinotenda vakandemiri, pane zvino tiri nhengo kukereke yekuBaltimore inonzi University Baptist Church. Mufundisi aripo ndimufundisi Tom Harrington. Ini namai tinotungamirira imwe yemaklasi pazvidzidzo zvinoitwa pasvondo. Tinodzidzisa muklasi inonzi Life and Lectionary Class. Pamusoro pekushanda kwatinoita kukereke, tinoedza kufudza mhuri yeZimbabwe kuvepo kumhuri yeZimbabwe inogara mumaruva yakatenderedza muzinda weWashington DC.
Mufundisi Mwase munhu anozivikanwa zvikuru munounganwa nevana veZimbabwe, mungava mumafaro kana munguva dzekuchema kana kusuruwara. zvizvinoita kuti munge muchizvipira kuita mabasa ose aya mufundisi?
Kudanwa kavakanemiri, takadanwa kubasa rekuvhangira. Ini ndakazodzwa samufundisi kusangano remabaptist mugore ra1979. Kubvira panguva iyoyo nekushanda kwataita semudzidzisi mumayunivhesities, taramba tichiita basa rekushandira Mwari mudzikereke kwatanga tichipinda, kungave pataive kuNorth Carolina kana kuFort Worth, Texas kana kuAcadelphia, Arkansas kana kuMontgomery, Alabama, kwataipinda tichiparidza kukereke yakamufudzwa naDr Martin Luther King Jr. Kwese kwese tinonge takatarisana nebasa rekushandira Mwari tichifudza vanhu vashe kwanenge vari.
Ivo vana veZimbabwe vamuri kubata nawo vari kukutambirai sei?
Takaropafadzwa muno muDMV kuti kune vafundisi vakati kuti vanodaidzwa nemhuri yeZimbabwe panguva dzokufara kana panguva dzokusurukirwa. Ini ndiri mumwe wevafundisi vanei vanoda kuita kunge half a dozen. Kuna Father Guri vekuRoman Catholic, kuna mfundisi Mbede veMethodist, kuna mfundisi Kapfumvuti vekuMethodist, kune mvangeri Jani, kuna mfundisi Mai Mzezewa vekuMethodist. Takaropafadzwa muno nokuti kune vakadanwa kubasa rasha vakawanda. Tese tese tinoita mubatira pamwe pakuvepo kumhuri yeZimbabwe panguva dzokufara kana panguva dzokuremeswa.
Tinoona kuti svondo rino ratiri kukurukura nemi tichitarisa iro zuva ranhasi remusi wesvondo, izuva reEaster Sunday. Zvii zvamungataura pamusoro peEaster yatiri?
Nguva yeEaster inguva inokoshesesa zvikurusa kumaKristu, nekuti inguva patinogamuchira kuti Mwari vakapinda mukurarama kwedu isu sevanhu muna tenzi Jesu Kristu, uyo akauya akararama upenyu hwekuratidza vanhu mararamiro kuti tinofanira kuda Mwari, tigodanana, tigoshumira Mwari. Jesu auya akapomerwa mhosva, zvivi zvedu zvikaita kuti afe pamuchinjikwa. Easter inguva yatinotsinhira semaKristu kuti Kristu akafa asi haana kupararira murufu. Rufu haruna kumukurira. Iye Kristu akakunda rufu akamuka kubva kuvakafa. Izvozvi zvinotikurudzira kana tichitarisa mamiriro ezvinhu muupenyu hwedu nemamiriro ezvinhu munyika dzedu nepasi rose. Pane dzimwe nguva patinofunga kuti zvinhu zvaipa, zvinhu zviri kuora, zvinhu zviri kufa. Nguva idzodzo tinokurudzirwa tichiziva kuti haiwa, Mwari vachiri kushanda, Mwari ane vanhu vavo vaanomuta kubva kuvakafa. Isusu tiri zvapupu zvechitendero ichochi chinoita kuti tive tinokurudzirwa.
Ivhesi ripi ramungaverengera vana veZimbabwe pamusoro peEaster?
Ndingade kusimudza ndima inobva kuna Zviito chikamu chegumi, ndima yemakumi matatu nepfumbamwe, Acts 10:39. Muchirungu ndima iyoyo inoti, we are witnesses to all that he did both in Judea and Jerusalem. Ndaverenga chidimbu chekutanga muchiona Zviito 10:39 inoti, isu tiri zvapupu zvezvinhu izvozvi zvakaitika munyika yavaJudha nomuJerusarema. Shoko randingasimudzire kwatiri panguva ino yeEaster ndeyekuti Mwari vagara vachitsvaka avo vanogamuchira basa rekuve zvapupu. Tinofanira kuve zvapupu zvekushanda kwaMwari pakuvandudza izvo zvinhu zvinenge zvakufa, pakumutsa kubva kuvakafa izvo zvinhu zvinenge zvafa. Mwari akamutsa Jesu Kristu, ndiye Mwari ari kushanda pakati pedu kunatsa zvinhu zvinenge zvaita manyamamire nerongo.
Manzwa kubva kuna mufundisi Isaac Mwase vekereke University Baptist Church vari muBaltimore, Maryland. Uyewo kambo katinoshandisa pachirongwa ichi Jesu isimba rangu kanobva kuChrist Like Choir. Vemabhizimusi vanoti havawirirane nemaonero egurukota rezvemaindastiri vamaikibima ekuti mutemo wekurambidza kupinzwa kwezvinhu zvekunze munyika kana kuti statutory instrument 64 uri kushanda sezvo vanhu vari kungotsvaga dzimwe nzira dzekupinza nadzo zvinhu zvakarambidzwa izvozvo. Mukuru wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS vaJohn Mufukari vanoti hongu vakuru muhurumende vanogona kufunga kuti mutemo uyu uri kushanda vachiona zvigadzirwa zvemunyika zvazara muzvitoro, asi mubvunzo wavanofanirwa kunzwa ndewekuti zviri kutengwa here. Ngatinzwei hurukuru yataita navamufukare.
Pane zvimwe zvaakutaridzika definitely kuti zviri kushanda, like nyaya dzemacooking oil. Macooking oil aakutengeswa masupamaketi edu ava akagadzirwa muno muZimbabwe. However, macooking oils iwaya akudhura kudarika aya atanga tichitenga kubva kune dzimwe nyika. And iyoyo hapana angairamba kuti ichokwadi. Macooking oils aya hongu takwagadzira tega muno, asi akudhura. Ndosaka izvinivo vadima vakabvuma kuti nyaya yekupinza zvinhu munyika musina kubhadhara mataxes are required. Smuggling yakunetsa. There is a red market kumarukishen ukuku for vaya vanoenda vachinotenga macooking oils avo kubva kuSouth Africa vouya voapinza nenzira dzisiri dziriri panobhadharwa taxes dzedzo vachiuya nawo mwaka. So hatingati tanyatsohwina chaiko chaiko, nokuti iko zvino the market yecooking oil yakusupplywa nemasmugglers market.
Saka imiwo sevana muzvina bhizimusi, zvii zvamuri kuitawo kuti mugadzirise nyaya idzodzo?
Tiri kuudza hurumende, tiri kuvatsanangurira chaizvo semaonero atinenge tichiitawo kuti ndo zviri kuitika izvizvi. And iyo sekta yakangonyatsofamba chaiko chaiko ndiyo yemacooking oils. Mamwe masectors ese achiri kuafectwa zvakanyanyisa nenyaya yokuti kana ukati uhodhema raw materials kubva panze hazvisi kufamba zvokuti iko zvino tatotangisa futi nyakanyaka dziya idzi dzekuti vanhu vaakunzi chimbobhedhera yekombato zvokudai dzai kana maraw materials auya etc etc, tatodzokera back to that way of doing things again.
Mukuru weMCOS vaJohn Mufukare vari parunhare muHarare neStudio 7. Kambo ndamuwana kubva kuna Nelson Kasaira Benson anoe mwana wa Dr. Tawanda Benson manzichu ya kwa murechi bva kuna kuStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera regaititarisa musoro yenhau zvakare. Zimbabwe yotariswa kupemberera makore makumi matatu nemanomwe yawana kuzvitonga kuzere nemusi wechipiri. Sangano revagari vemuchitungwiza ronyunyuta nekusiyiwa kunze kwemamwe mapoka mukuumbwa kwekomiti inoongorora mapirwo evhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndoti muve nezororo reEaster rakanaka. Ndekusiyai muina Standikile Mhlanga.
Só com isso.